tirikuita misangano yeAGOA midterm review yaAGOA ikuongorora kuti AGOA yabatsira here munyika dzemuAfrica. Tikuona kuti inokwanisa chaizvo kubatsira munyika dzemuAfrica. Ndiri kuedza kuti nyika ngadziwande dzemuAfrica dzinoteka advantage iyoyo yekuva nyika dzeAGOA. Iri kubatsira kuti iye zvino vazhinji vedu tave vanhu vanongori pachirungu tinoti interviewa chipo. Tese tese tiri kubata-bata. Ini tine zvigadzirwa zvatiri kugadzira zvatinoti ngazvibudewo kunze kwenyika tinotengesa. Munozviziva kuti pakubudisa zvigadzirwa kunze kwenyika munobhadhara mari. AGOA inotibatsira kuti America inotambira zvigadzirwa zviya isina chainoti itipewo chibatiso pazvinhu zvigadzirwa zvenyu. Saka inokwanisa kuti ibatsira kuti tibudirire paupfumi hwenu ezvanhu neupfumi hwenyika.
Tinoona kuti panyika dziri muchirongwa ichi cheAGOA Zimbabwe haipo. Pane zvamuri kuita here kuita kuti Zimbabwe iwanikewo ichipinda muchirongwa ichi?
Semuzvangwa wemuZimbabwe ndosaka ndiri kumiramira nekuti dzimwe nyika dzive dzinowanikwa dziri panzvimbo iyi dzekuva AGOA. AGOA yakatangiswa gore re2000 ende tiri kuti pari zvino Zimbabwe yakufanirwawo kuva irimo muAGOA kubatsira maentrepreneurship vatinawo varimowo munyika kuti tikwanise kusumuka nenyika yacho ikwanisewo kusumuka. Pane zvakawanda Zimbabwe zvainokwanisa kuti iite zvetiri kuti dzimwe nyika dzikwanise kuita, asi kuti AGOA igoveo yakasimba vanofanirwa ivo veAmerica kuti vabvume kuti nyika dzese dzese dzikwanise kuva muAGOA. Munoziva nyaya yeAfrica Continental Free Trade Area yeintegration yekuti tiri kubatanidza nyika dzedu dzese muAfrica kuti tive tinotrada pamwe chete. Izvozvo tiri kuti AGOA ngaibatsane neAFCFTA, African Continental Free Trade Area, kuti tikwanise kusumuka pamwe chete neAGOA yacho neAfrica Continental Free Trade Area, nyika dzedu dzigovewo neupfumi.
Asika tinoona kuti iyo AGOA inoti inoda utongi hwejechetere kuti unge uri munyika dzinopinda muchirongwa ichi. Munoona Zimbabwe ichizokwana here?
Inokwana. Zvese zveutongo hwenyika zvinogadziriswa ende tichiti tiende mberi tigovewo mamembers eAGOA. Tinowana tichisaririra pane dzimwe nyika dzinenge dziri muAGOA, ana Mozambique, ana Lesotho, ana South Africa, ana Zambia varimo muAGOA iyi. Ende tinofanirwa kuva musadhaki medu imomo. Tinoita kuti ndozi yati nyika dzese idzi dziri kutokwidzirawo naidzo kuti titaure nevhoisi rimwe chete kuti tiri kuda kuti nyika dzedu dzese dziri musadhaki dzigovewo mamembers. Izvo zvinogadziriswa. Andione pane chakarema panyaya yenagovernance.
Tombotarisa mune remangwana, pane zvirongwa zvamuinazvo here?
Iye zvino tiri kutore mupishi rekugadzirira tichizeya kuti toifambisa sei musangano mukuru uchaitirwa muSouth Africa kutanga kwemwedzi wembudzi pasvondo racho rekutanga racho. Tiri kuita musangano mukuru kukurusa chaiwo weAGOA. Tichitaura neAmerica, America iri kutouya ikoko kuSouth Africa kuti tigare pasi titaure nyaya iyoyo yekuti tuda kuti AGOA igove inosumudzirwa pairi kuexpire pa2025.